sound a big thing there. Yo, K-Chops.
Ndichiri kunwa ndikufamba nenyi.
We have returned.
Kufungwa dzangu unogara zvako.
These are the real tapachuna.
Kunyangwe uri kure zvemakore.
Alright, yeah.
Moyo wangu ndakatozivawe kupa.
Upenyu wangu ndakapikira kwane munhu wangu tichengetedze ikoko mumwe wangu satinoita tiri vaviri ngatsaudza vanhu zvinoita ndikutsvage mangwanani pamfoni nindazopa kana ndichiti ndiwe wakatora moyo wangu bva wauloka hapana pandinokuitira kumbo mungwa kukumba zvese zvese kumba kumba nezvese zvonondiitira lula lula kusvika tachembera kumakuva.
Always in my mind, ooh, munhu wangu, uripo, uripo.
Tochata here. Makore atatipisa chidana na kudiritsa kuchaita here.
Yeah. Kana rudo racho ruchidaka ndabvumo ndadaka bere. Hey. Chero uri kure koko pauri ndipo pavachanchere.
Hapana vachanvisa pazvinhu zvacho. Ndomira ndiri ndega ndini munhu wacho. Ndinonzwa izwi rako richishedza